Mangwanani akanaka vatereri. Chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyama vhuvhu 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yatumira mapurisa, mauto nevasori kuguta reBulawayo pamberi pokuratidzira kwakarongwa nhasi nebato reMDC. Masangano yemakereke anorumbidza vanhu pakuzvibata kwavo richishora hurumende pamusoro pemabatiro ayakaita kuratidzira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yatumira mapurisa, mauto nevasori kuguta reBulawayo pamberi pokuratidzira kwakarongwa nhasi nebato reMDC, kunyange hazvo mapurisa akamisa kuratidzira uku. Vanochengetedza nyika ava vafumobata jongwe muromo kupinda muguta reBulawayo. Nhasi zvekare dzimwe nhengo dzeMDC kusanganisira sachigaro webato iri muzvare Tabitha Khumalo nevamwe vanomwe vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata murongi wemabasa muMDC vaAmos Chibaya.
Vanhu vakamirira kupinda mumugwagwa. Takapiwa prohibition order nezuro nemapurisa, asi sebato rinotedzera mutemo, sebato rinoda runyararo, nhasi uno mangwananano tiri kuinda kumatare edzimhosva kumagistrate court kwati kunoapila against prohibition order, asi vanhu vese veBulawayo vakagadzirira kupinda mumugwagwa panongobuda mutongo kubva kudare remagistrate court.
Vatungamiriri vebato reju vatosvika here muBulawayo macho?
Ndiri umwe wevamwe vatungamiriri vebato titori muno muBulawayo kubva nezuro takatiri muno kugadzirira kupinda mumugwagwa murunyararo sezvinodiwa nebumburi remutemo section 59 yebumburi remutemo wenyika yeZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa, mauto nevasori vafumobata jongwe muromo vachipinda muguta umu. Zviri kufamba sei?
Vasori vose venyika yose yeZimbabwe kubva kuna Zambezi kubva kuna Limpopo vari muno muguta reBulawayo. Mapurisa ese enyika yeZimbabwe kusanganisira mayuti ezanu, kusanganisira masoja, nyika yose iri muno muguta reBulawayo.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei?
Kuda kuvhundidzira vanhu veZimbabwe kutitidzira kuti vasataridzira, asi chokwadi chiripo ndechekuti nenhamo iri munyika yeZimbabwe vanhu veZimbabwe vayaura vari kununga svosve nemuromo, vanhu veZimbabwe vari kusangana nemitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru, vanhu veZimbabwe vari munyika isina mafuta edzimotokari, vanhu veZimbabwe vari munyika isina mishonga muzvipatara, vanhu veZimbabwe vari munyika isina mabasa. Hapana kusiri kufa, nhamo yose yekutori kufa. Saka haiwa vangatora havo maita vezano avasinawo mabasa zvakare kuti vange vachifundidzira kana kuzvindikita vanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe havasi kuzotya izvozvo. Kana dare redzimhosva magistrate court kwatinova patiri panguva ino vangotipa mvumo yekuti aiwa endererai mberi, vanhu vari kupinda mumugwagwa zvisinei nekuti ava vanovhundidzira vanhu vari muno muguta reBulawayo. Because nhamo ine vanhu muno munyika haisi yekuti munhu angambotye pfuti, haisi yekuti munhu angambotye mabhatastiki, haisi yekuti munhu angambotya matiekas. Tofanira kundozvisunungura sevanhu veZimbabwe. Saka ndingangoti inini semusangano unotevedzera mutemo, semusangano unoda runyararo, semusangano usingadi mhirizhonga, vanhu vachaungana zvavo pano pakoti patiri panapa vakamirira kunzwa mutongo paunongobuda vanhu vopinda mugwagwa vachitaridzira murunyararo zvisina mhirishonga nekuti musangano wemdc musangano usingadi mhirishonga musangano unoda runyararo
asi kavamwe vari kuti ikoko kuratidzira uku kunobatsirei vachibaya
kana vanhu vachinge vapinda mudambudziko ratiinaro muno munyika yezimbabwe vanobvumidzwa nebumburi remutemo kutaridza hatisi kufarari nezvakati munoziva mwana mai angu kuti muno munyika munomu tichingori nenyaya yekuti iyo pane nyaya dzelegitimacy crisis pane nyaya dzegovernance crisis saka kutaridzira kunobatsira kuti chihurumende chiripo ichi chakabira maelection zvibude pachena kuti makabira maelection asi urongwa hwokuti nyika ienda kupi hapana nekuti vanhu vari kutambura munyika yezimbabwe
murongo wemabasa muMDC vaAmos Chibaya vange vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nhengo yezanupf vaJoseph Chuma avo vanoti kuratidzira uku kuri kuzviringa kugadziriswa kwenyaya dzeupfumi
zvatiri kuita izvi zviri kukonzeresa kuti even investors aye auda kuuya kuzoinvesta muzimbabwe muno atadze kuuya nekuti anochingoona mhirizhonga iringoitika saka to be honest if anybody wanted progress for zimbabwe dai vanhu vaenda kuti economy itwe fix muzimbabwe vanhu vavo vari pakuudza kuti the only way that the economy can be fixed hunge kune runyararo ruzere hunge vanhu vachiwirirana hunge vanhu vese vachipula together kuti tione kuti nyaya yemagetsi toigadzisa sei nyaya yemvura toigadzisa sei nyaya yelabour chayo tiigadzise sei kuti vanhu vawane conducive environment kuti kana vanyika kuya vazovhura mafactory avo pano vanovavhura sei asi tikaramba tichingotaura zvokupinda mumigwagwa umu tichinodemonstrata tichiyei because tinoziva kuti madimonstrations kakawanda haazobuda haazoperi zvakanaka anozopera kwaane mhirizhonga kwakurowana vanhu vakurowana vamwe kutofa chaiko property tidestroyiwa zvese izvozvo hazvibetsere kuti tie nechimiro chakanaka panze penyika kuti vanhu vagone kutibatsira tibude mutauni yatiri mukati mayo this is a problem for ZANUPF this is a problem for MDC it's a problem for everyone saka inoda kuti timbobva mumapolitical mentalities edu aya timbofunga kuti kuzimbabwe iyi tichasiyira vana vedu yakamira sei because zviri kuitika izvika zvinongofana nemunhu anoti kana iwe uchida kufamba uchida kutora one step ini ndobva ndabata gumbo rako haumbofamba because ne ndakabata gumbo rako ndochatoribata chaizvo kutokakadzana newe haufambe chunhu saka unoramba uri ipapo ndo zviri kuitika panapa MDC iri kubata gumbo regovernment rapresident Mnangagwa echiedza kufamba anogadzira seekonomi inini muchigara mustreti muchingodemonstrata muchingoita zvinhu zvisina kana progress zvinhu zvisingaite kuti vanhu vaite believe in us
asi ka vachuma kuratidzira ikodzero iri mubumbiro remitemo inoremekedzwa muzimbabwe nenyika dzese dzepasi rino veMDC vangaregedze kuratidzira here nekuti bato rezanupf riri kuti rinoda kugadzirisa upfumi
aiwa hapana munhu asingazvibvume kuti kuratidzira ikodzero riripo muconstitution yedu yezimbabwe hatina kuzviramba izvozvo but tiri kutaura kuti tarisa president ka kuti every time vanhu vemdc vechipinda vechiita kuratidzira uku tinogumisira tasiyirwa nevamwe vanhu vana vedu vemuzimbabwe tinogumisira tapararirwa nemapropertis edu tinogumisira kwavaita mhirizhonga iri unnecessary anoita because right yavo yekuratidzira iyayo inofanira kuitira kuti isainfringe marights evamwe vanhu because you see now the problem and mistake that MDC is now making vakufunga kuti munhu wese muzimbabwe munhu wemdc kana kuti akufambidzana nawo nyandochika hazvinzwaro kune vamwe vanhu who believe in ZANUPF who are still ZANUPF or who are even apolitical who have nothing to do with ZANUPF or MDC ivavo vanhu vapeiwo kodzero ravo kana iye echida kupinda mutown murege apinda mutown kana iwe wakupisa mataya wovhara migwagwa wopisa zvimotikari dzinoenda mutown handiti uikonoona now right yako iyoyo yakuipfinza right yemwe munhu anga achida kuenda mutown anga achida kunoita shopping yake ari kuwana mashops avhara because iwewe wakutanga kunotama mashops aya saka you see that right now is not infringing on someone else's right it becomes wrong
Masangano anomiririra makereke nera vakuru vemakereke anosanganisa Zimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations ari kurumbidza vanhu zvikuru nekuzvibata kwavakaita pazuva rekuratidzira vachiti vanhu vakaedza kuzvibata vachitiza mapurisa kuti pasaita mhirizhonga nekupunzwa kwezvinhu. Mutauriri wemasangano aya mufundisi Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti masangano aya anoshora mapurisa pamabatiro avakaita vanhu vachiti mapurisa aifanirwa kutaurira vanhu nguva iripo kuti kuratidzira kwarambidzwa. Mufundisi Mutata vati kunyange hazvo hurumende yakaita izvi pasina shondo mushure mumusangano wavakaita navachamisa pamusoro penhaurirano navamunangagwa, masangano avo haadzokere sure vachiti vachaenderera mberi vachitsvaka kubudirira kwemusangano pakati pevaviri ava.
Asi chatakazoona ndechokuti pakudzinga vanhu apa panenge pakazoita mhirizhonga yevanhu vakarohwa nemapurisa, vamwe vakakuvara, vamwewo vakasungwa. Ndozvatakaona sekuona kwevanhu vatanga takaisako kuti vaongorere zvaitika. Chakatifadza ndechokuti vanhu vakanga variko vaida kuratidzira navamwe vaifamba vakaita chinhu chakanaka chokusakonzera mhirizhonga kana kuputsa zvinhu kana kugwa nokudzosera kumapurisa. Vakangotiza zvavanga vachiitiwa nemapurisa. Asi tinofunga kuti mapurisa simba ravakashandisa rakanga rakapfuura mwera. Ndo zvinoratidza ongororo yavanhu vatanga takaisa paground kuti vaone zvanga zvichiitika. Mr. Wande,
izvi zvakaitika mazuva mashomanana muchangobva mukusangana navachamisa pamwe chete nevamwe vakuru vemakereke. Pane zvazvinokanganisa here zvirongwa zvenyu zvokuda kusanganisa vakuru vaviri ava kuti vaite nhaurirano?
Vawande, nhau dziri kuitika mukati menyika dzinogona kupa kuti vanhu vakawanda vashayiwe tariro yekuti nhaurirano dzakazara dzichakwanisa kuitika here muZimbabwe kuti dzitibatsire kugadzirisa dambudziko kana kuti matambudziko atakatarisana nawo. Asi sekuona kwedu ndechekuti hatina imwe nzira kunze kwenzira yenhaurirano. Kana vanhu vakarasha mwoyo panyaya yenhaurirano yezvokwadi, chinenge changosara ndechekuti vanhu vagwe kusvika akundiwa anyarara. Asi tinofunga kuti kana tichida kuvaka runyararo gunogara kwenguva yakareba, hatina imwe option kunze kwekuti nhaurirano dzirambe dzichienda kumberi. Saka isu semakereke hativori mwoyo kuti tirambe tichitsvaga nzira yekuti nhaurirano yezvokwadi igoitika kuvanhu vakasiyana-siyana, kuti ufumi hwedu huvakike, kuti ukama hwedu hurapike, uyezve kuti matonge gwenyika yedu apfuurire pamberi. Saka nyaya yenhaurirano ndo yatinofunga kuti ndiyo singwi-singwi yatisingagoni kukurasha nokuda kwezviri kuitika mukati menyika.
Mutauriri wemasangano emakereke nevakuru vemakereke mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yokushomeka kwezvemabhizimisi mudunhu reMidlands, sezvo vanhu vazhinji vachinzi vakagara kudzimba dzavo mushure mokusheedzerwa kwokuratidzira kwakaitwa neMDC. Daily News rinoti Zimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC yakabudisa zvakawanikwa mubvunzo nevana vechikoro maresults emuna chikumi 2019 ordinary level pamwe chete neadvanced level. Mudeli News bekare munenya inoti muchembera akarwa nemasoja akange akapakata puti nechishanu zvivari kuratidzira vakakwadzwa zvikuru vachiti vakadoitwa operation. NewZimbabwe.com inoti mutengo wemafuta edzimotikari wakwidzwa zvekare apo diesel richaita $9.36 uye petrol ichiita $9.12 kutangidza nhasi muhuro. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ana mutodi mwakamboite zvekuemba imwimwe, muri kutsvake mari. Zveshe zvamunoita izvi injira dzekutsvake mari muchidzvanyirira anhu. Ana mutodi imwimwe, musamanikidza anhu kuite zviro zvaasingadi. Anhu ari kuchema-chema, imwimwe muri kurya mwega imwimwe. Tichaitawo operesheni yedu, itai imwimwe. Zvichaguma zvamunoita namutodi izvi, zvichaguma. Asi kuti muri kurya, muri kuguta, muri kuguta mwega, muri kuguta mwega. Injira yekutsvake mari iyo uri kuita mutodiwo, kwete kuti kuda ZANU-PF kwako maningi, kude kurya kwaunoitawo. Asi ndokubhuyira kuti mutodi zvichaguma.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese vestudio 7. Inio ndinoda kupa maonero angu pamusoro pesadak. Sadak haine nekutambura kuri kuita zvarwa zvezimbabwe, uye sadak hainei nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika yezimbabwe nebato rezanupf. Sekuona kwangu inini, sadak mubatanidzo wevatungamiri vemapato anenge achitonga panguva iyoyo. Saka vanenge vanotya kubudirana pachena, uye havadi kutsiurana, vanenge vanotya kutsiurana. Uye zvimwe zviri kuitika pasadak ndezvekuti haidi kuteerera zvichemo zvemapato anopikisa. Sekuona kwangu inini, sadak iri kutadza kuteerera zvichemo zviri kupiwa nebato reMDC, uye iri kutotadza kugadzisa gakava riripo pamusoro pavamunangagwa navachamisa. Imwe nyaya ndinoda kutendazve vatsigiri veMDC vakawanikwa vachiratidzira murunyararo zvisina mhirizhonga. Ndatenda.
Makadiko vashamarari vestudio 7, tichiti mamuka seikoko kuchando. Ini zvangu handina nyaya yakanyanyoreba yandinoda kutaura. Ndinorwadzikana zvikuru nevarume ava vaviri vezanupf, matauriro avanoita mhani vana vamudoti ava navaparadza. Tiri kurwadzikana mani, vasabuda vachitaura zvakadai pastudio 7 pane penyuro yevanhu. Tiri kurwadzikana zvikuru munyika mhani yeZimbabwe. Havasadai, tarwadzikana. Chekupedzisira, ndinorwadzikana zvikuru mhani nemapurisa, vana vechidiki vechipurisa mhani, kurova vana mai vavo chaivo chaivo. Zvinorwadza munyika yeZimbabwe, zviri kutirwadza zvisingaiti. Tiri kurarama tiri kuno kunze. Ndinoitwa James Mabure kuno kuWestern Cape, kuCape Town. Ndatenda.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ndinoita Blessing Musiya ndiri kuno kuSouth Africa kuno. Ndanichida kutaura nenhaya yekuti tiri kutambura kwete pichana kuZimbabwe. Hakuchadzokeki, because toshaipa kuchemera. Ukaenda kumapurisa, unosvika kumapurisa kwacho vakuchinja nyaya. Saka toshaya kuti toindepi, because tikada kuita strike tobvumirwa zvenguva diki, but vakangotaurirwa kuti varambidzei totorambidza. Tatambura zvose, tatambura chose, tatambura chaizvo. Mhena kuti muri kutirongerei purezidhendi. Chingohlai nyika yacho, hlai.
Makadii kuvashamari vestudio 7, ini ndinotaura ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Ndinorwadziwa nemashoko nematauriro anoita wavo vanonzi vakaindines paratsa, avo vanoti munyika mune runyararo, munyika vagere zvakanaka. Tiri kutambudzika, chokwadi tiri kutambudzika mukanyika yeZimbabwe. Tiri kushungurudzwa nebato rinonzi ZANU-PF, tiri kushungurudzwa nemurume anonzi Munangagwa, tiri kushungurudzwa nemapurisa nemasoja muno munyika muno. hatidi kurova imbwa takavika mupini vanhu ava kana kutowedzerwa masanctions kwavawedzerwa zvavo vabatsire vanhu ava imhondi vaurayi vapedza kukidnapa nekutocha vanhu muno muzimbabwe muno sei vachiramba zvinhu zvavanoziva nezvikonzero zvavanenge vachiziva kuti ndo zvavari kuita vakaita nesiparadza muri baba vemhuri mune mhuri dzenyu kumumba kwenyu hakuna anouya sikuparadza mupeni asi musade kuparadza mhuri dzevamwe vanhu ndatenda
mwakadiko pastudio 7 vana mukoma jongana namukoma blessing vana mukoma tanonoka aiwa isu tiripo hatinorwadziwa nemashoko ari kubudiswa nana mutodayo aiwa mashoko anorwadza asingaiti ekuti zvanzi vanhu vanobvumidzwa kudemonstrator asi vanozoita zvemhirizhonga kuvazviona seti pari kuitwa mhirizhonga muharare vakangorova vanhu vakarovera vanhu mahara hapana kumboitwa mhirizhonga aiwa ngavasadaro iwo chandatoona chete parungoda zvenharo chete kuti mdc acho ingopinda zvenharo mumastreet macho bat vanhu votopinda zvavo vakadi vakawanda chaiko chaiko kwete kutombovatevedzera ivavo aiwa ndinotenda ndini lighton ndiri pafree state
mamuka sevashamarari vestudio 7 inio ndoda kutaura pamusoro pavaenergy mutodi avo handizivi kuti vari kugara munyika yezimbabwe here kana kuti vari kugara munyika ipi vari kutenga wane zvavo zvitoro here zvavanotenga vasingaone kurwadziwa kurikuita vana vezimbabwe kana vasingagone basa ngavasiye nokuti vakatokundikana kubva pakuimba chapo vakatadza kuimba vakaba mari dzevanhu vachida kuita zvedzimba vakakundikana zvose asi apo vakuya kuzoda kuomesera vanhu kana vasingazvigone ngavasiye vanoita voita nokuti sivana vezimbabwe tatambura ngavasataure mashoko anorwadza vana vezimbabwe vana vezimbabwe vadzengerera manyika dzakangotenderedza nyika yezimbabwe vachitaura zvisina basa kana vasingagone ngavasiyane nazvo
kwazuwai vashamarira vestudio 7 ndinoitwa blessing goveni tinokutendai nokuda kwechirongwa chamunotipa musingatori divi ndinoona sekuti sadak aisati yanzwisisa language iri kutaurwa nezvizvarwa zvezimbabwe isu sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kuti marights edu ari kuabhiuswa ndo zvatiri kuchema nezvazvo izvozvo zvemasanctions tisati tambosvika pamasanctions chinofanira kutanga chagadziriswa hunhu hwevatungamiriri vemunyika kuti vari kukonsida mafeelings evanhu here kana kuti saka kana pasati pakukonsidwa mafeelings evanhu hatikwanisi kunge tichienderera kumberi nokuti huri hauperi ndangagwa ngaabe upere
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asi tachekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vapoteri vane chitsama vanga vari mungarava yeOpen Arms yakavanyukura mugungwa vasvituka kubva mungarava iyi vakatanga kushambira vachienda kumahombekombe echimwe chiwi cheItaly chinonzi Lampedusa asi vanoshanda mungarava iyi vasvetukiravo mumvura vakavadzorera mungarava. Ngarava yeOpen Arms iri padyo nemahombekombe eItaly asi iri kurambidzwa kuburutsa vapoteri ava munyika iyi. Varwi vanopfurikidza mwero vane hukama neIslamic State vakapinda mune umwe musha uzere vatendi vechikristu kumaodzanyemba kweMozambique vakapisa dzimba nekutandanisa vanhu kubva mumisha yavo. Izvi zvakaitika mazuva mashomanana chimwe zvechikwata chevarwi ava vakaita zvimwe chetezvo mune umwe musha munzvimbo iyi. Islamic State yakataura pasocial media kuti ndiyo yakarwisa misha iyi. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Pakupera kwesvondo kwakaita kuratidzira muguta rePortland mudunhu reOregon, uko vanhu vanopfuura chiuru vemasangano maviri vakapinda mukati meguta, asi mapurisa akakwanisa kuti vasasangana, izvo zvakaita kuti pasave nekurwisana kana kuporedzwa kwezvinhu. Pakasungwa vanhu 13 uye mapurisa akatorera vanhu vevaraitidzira ava zvinhu zvekurwisa zvakaita sematanda, tsvimbo nemishonga inotosvora maziso. Rimwe ramasangano aya rinonzi riri kurudyi kwakanyanya munyaya dzezvematokerwo enyika rinofarira nekuda rusarura sezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika vaDonald Trump, asi rimwe sangano rinopikisa pfungwa dzavaTrump panyaya iyi. Mugari wemuguta rePortland vatapiwa kapurura vanoti mapurisa akaita basa ravo zvakanaka, asi hapana kukuvadzwa vanhu kana kupunzwa kwezvinhu muguta iri. Tabata vakapurura kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Demonstrations ari kuitika ndeyekuti pane maparty maviri, panoti vamwe vanosapota zviri kuitika izvinezvi kwozoti vamwe havasi kuwirirana nezviri kuitika. Saka mapato maviri ari kunetsana, vamwe vanodawo zvavanofunga kuti nyika iende mberi, asi vamwe vacho vachiti aiwa hazvitiri izvo.
Vanonyanyisa kusawirirana pakati pemapato maviri waya akasiyana sei?
Vamwe vacho vanotsigira zvekuti nyika inonga ingoramba ine vachena vari pamusoro, asi vamwe vacho vari kuti vachena nevamwe marudzi ngavaenzaniswe, vaenzanisano vaonekwe sevanhu vamwewo. Saka ndopari kunetsa ipapo.
Saka zviri kufamba sei kana kuti zvakafamba sei kutangidza nezuro?
Paka mapurisa akaita basa rakasimba kudzivirira, vakatouya nemaconcrete block kuti vadzivirire matv maviri kuti vasarwisanise. Saka havawo vekuti varungu ngavaramba vachienda mberi vari pamusoro pemarudzi vacho vakaitwa kwavo vega. Ava vanotiwo nyika ino ngaende mberi tiwane kwese vanhu vakaenzana vakaitwa kwavo vega. Saka kurwisana kwakaita kushoma.
Hapana akakuvara kana kuti vakasungwa here?
Hapana hapo vakakuvara. Pane vamwewo vakangosungwa, vanhu vainyanyotorerwa zvinhu zvavanenge vauya nazvo zvekuda kukuvadza rimwe divi. Saka vaibva vangotorerwa zvinhu izvozvo, asi hapana hapo vakakuvara. Vakasungwawo vashoma, vakangosungwa nguva diki diki ndobva varegerwa.
Saka pari zvino pachine kuratidzira kuripo here kana kuti zvakatopera hazvo?
Zvakatopfuura hazvo, asi chatinongoona ndechekuti vanhu kuratidzira kwavanoita tichienzanisa nekunyika kwedu zvinosiyana pakuti vanhu vachine masimba zvavo ekuratidzira kana vachida kuratidzira mune zvavanofunga. Hapana munhu anorambidza munhu kuratidzira, uyezve hazvizokonzera kuti vamwe vanhu padeuke ropa zvichibva nekumapurisa kwedu. Vanhu vangatokuvadzana vachangu vangatokuvadzana pachavo, asi mapurisa chavo kungodzivirira kuti pasave nekurwisana chete.
Mugari wePortland mudunhu reOregon vatapiwa kapurura vari parunare kuPortland neStudio 7. Batai mazwi kambo kanobva kuna Leonard Jakata. Sezvo nguva yedu yapera, regatipotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende yatumira mapurisa, mauto nevasori kuguta reBulawayo pamberi pokuratidzira kwakarongwa nenhasi nebato reMDC. Masangano emakereke anorumbidza vanhu pakusvibata kwavo richishora hurumende pamusoro pemabatiro ayakaita kuratidzira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.